hama dzevanhu varugara parujeko isolation center dzinoti varwere vari panzvimbo iyi havasi kuwana chikafu nguva dzose zvekuti zvinhu zvatonyanya kuipa svondo rino. Nzvimbo iyi inotakura vanhu gumi uye yakapiwa hurumende nekanzuro yemasvingo pasi pechirongwa chehurumende chekuchengetedza vanhu vanenge varwarisa nechirwere checovid-19. Mumwe mugari ane hama yake pachipatara apa ada kuzivikanwa nekuti baba Gari nekutyira kuti hama yake inozopinzwa panguva yakaoma ati varwere vari kuchema-chema kuti vave nemazuva asingapiwi chikafu uye hama dzevarwere ava dzisingabvumidzi kuigira hama dzavo chikafu.
Hai, ndine hama yangu iri parujeko isolation center. Hama yedu hatibvumidzi kuiona asi hama yedu kutiudza kuti izvo hapana kana chikafu chavari kuwana. Hurumende iri kutirambidza kuti tishanyire hama dzedu tichidzivingira chikafu asi iyo haisi kukwanisa kuprovhaidha chikafu kuvarwere vecovid-19.
Mukuru webazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Chamwat ivo havasi kuziva kuti sei chikafu chiri kushayikwa nekuti chinofanira kubva kukanzuru sezvo iri iyo yakapa hurumende nzvimbo iyi.
Handisati ndazvinzwa ini because normally vanopiwa necouncil. Kana council isina vanotora from Masvingo Provincial Hospital. Saka handisati ndanzwa kuti kune challenge ini because kazhinji kacho kana kusisina tinongototora panobikwa cheku hospital. Chinoindiswa chimwe kurujeko kana kusina chikafu.
Asi meya weguta remasvingo vakoreni maboke vati harisi basa rekanzuro yavo kupa varwere chikafu sezvo varwere ava vari mumaoko ehurumende. Vamaboke vati kubva pavakapa nzvimbo iyi kuhurumende, hurumende ndiyo yanga ichipa varwere ava chikafu chichibva kuchipatara chikuru chemasvingo general hospital.
Tangoprovhaidha infrastructure nezvimwe zviri mukati muchipatara but responsibility yechikafu iri kuminister of health. Pa district level even chero pakagwariwa munhu achinzi unoda kutransportwa kuti auye kunoko maambulance edistrict anoshandiswa kwete ecity council.
Hama dzevarwere ava dzinoti hurumende inofanira kugara pasi nekanzuro dambudziko iri rogadziriswa sezvo varwere ava vachida chikafu chinovaka muviri panguva iyo yavanenge vachirwara. Mumwe mugari wemasvingo ane hama iri parujeko isolation center uyo asina kuda kudomwa nezita rake ati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa nekukasika nekuti upenyu hwevarwere uri huri panguva yakaoma.
Ndina mbuya vangu vari parujeko isolation center po vari kutema nenyaya yenzara. Chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani. Neumwe musi vari kutaura kuti ivo vakatombotengwa chikafu nanesu ipapo kuti vakwanise kubatsirikana nenyaya yekuti chikafu chiripo chishoma. Saka hama dzedu dzatambura dzisingaiti paisolation center ipapo.
Kushayikwa kwechikafu uku kuri kuita panguva iyo vanhu mazana maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro mudunhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu makumi masere nemumwe chete 81 vakafa munyika necovid nezuro uye vanhu zviuru zviviri nemakumi masere nemapfumbamwe 2089 vakabatwa nechirwere ichi zvakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi maviri nemumwe chete 3421 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 105656 vanhu zviuru makumi matatu nechimwe nemazana matatu nemakumi manomwe nemumwe chete 31371 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pamiriyoni imwe chete nezuro mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 1,593,656 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro vaive zviuru gumi nezvinomwe nemazana maviri ane makumi mana nevanomwe 17,247 izvo zvasvitsa vabayiwa nhomba yechipiri pazviuru mazana manomwe nemakumi matatu ane mazana matatu nemakumi manomwe nevasere 730,378. Hurumende inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi munyika mese kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Rakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.